zvatinoita seministry yeprimary and secondary education vhikira purai takaendesa zvipoka nezvipoka zvamadirectors nemachief directors nemadeputy directors even minister vanga varipo nadeputy minister napermanent secretary vachienda kuzvikoro munyika yese vachienda kuzvikoro kuti vanyatsotarisa kuti tagadzirira here mastandard operating procedures edu taindotarisa tichinyatsotarisa anonzi maguidelines ebazi rezveutano nemanonzi maprotocols ebazi reworld health organization kuti ndizvo here vari kuita zviri pamurawo here izvozvo zvekuti kana zvikoro zvazovhurwa vana uye nevadzidzisi nevashandi vepazvikoro havazotapurirani utachiwana hwecovid-19 vane pavanokwanisa kumboisa munhu arwara here vachimfonera vebazi rezveutano kuti avatore kuti vabatsirwe pautano hwavo saka ndozvatanga tichitarisa tichiita mainspections mumaschools imomo hatina kunyanya kugunununa nemagadziriro akaita zvikoro